Chitsauko 17. Anodzidzisa Nikodhimo usiku. John 2 verse 23 kusvika ku 3 verse 21. Zvichakurukurwa muchitsauko chino. Jesu anotaura na Nikodhimo. Zvinorehwa nekuberekwazve. Paari muJerusarema achichengeta Pasika ya 30 CE, Jesu anoita zviratidzo nezvishamiso. Izvi zvinoita kuti vanhu vakawanda vatende maari. Nikodhimo, mumwe mufarisi uye nhengo yedare repamusoro rechiJudha rinonzi Sanhedrin, anoshamiswa nezviri kuitwa naJesu. Saka achida kunzwa zvimwe zvakawanda, anoshanyira Jesu kwasviba. Pamwe ari kuenda usiku nokuti ari kutya kuti anozofungirwa zvisiri izvo nevamwe vake, vatungamiriri vechiJudha. Rabbi, anodaro Nikodhimo. Tinoziva kuti imi somudzidzisi makabva kuna Mwari, nokuti hapana angagona kuita zviratidzo izvi zvamunoita kunze kwokunge Mwari ainaye. Achimupindura, Jesu anoudza Nikodhimo kuti munhu anopinda muumambo hwaMwari anofanira kuberekwazve. John 3, verse 2 ne 3. Asi munhu angazvarwa sei patsva? Angapinda mudumbu raamai vake kechipiri oberekwa here? Nikodhimo anobvunza. John 3, verse 4. Kwete, handizvo zvinoreva kuzvarwa patsva. Jesu anotsanangura kuti, kana munhu akasaberekwa nemvura nomudzimu, haangapindi muumambo hwaMwari. John 3, verse 5. Jesu paakabhabhatidzwa, mudzimu tsvene ukaburuka paari, ndipo paakazvarwa nemvura nomudzimu. Izvozvo pazvakaitika pakanzwika inzwi raibva kudenga richiti, uyu ndiye mwanakomana wangu, anodiwa, wandafarira. Mateo 3, verse 16 ne 17. Apa Mwari aitozivisa kuti akanga abereka Jesu, semwanakomana wemudzimu, aiva netariro yokuzopinda muumambo hwekudenga. Gare gare, paPentecost ya 33 CE, mudzimu tsvene uchadururwa pane vamwe vanenge vabhabhatidzwa, saka vanenge vazvarwa patsva sevanakomana vaMwari vomudzimu. Zviri kuomera Nikodhimo kuti anzwisise zvaari kudzidziswa naJesu nezveumambo. Saka Jesu anomuudza zvimwe nezvebasa rake rinokosha, semwanakomana waMwari. Jesu anoti, sokusimudza kwakaita Mosesi nyoka murenje, saizvozvo mwanakomana womunhu anofanira kusimudzwa, kuti munhu wose anotenda maari ave noupenyu husingaperi. John 3, verse 14 ne 15. VaIsraeri ivavo vekare pavairumwa nenyoka dzaiva neuturu vaifanira kutarisa nyoka yendarira kuti vapone. Saizvozvowo vanhu vose vanofanira kutenda mwanakomana waMwari kuti vasafe, vawane upenyu husingaperi. Achitsanangura rudo rwakaratidzwa naJehovha pakuita urongwa uhu, Jesu anoudza Nikodhimo kuti, nokuti Mwari akadanyika kwazvo zvokuti akapa mwanakomana wake akaberekwa ari mumwe oga, kuti munhu wose anotenda maari arege kuparadzwa, asi ave noupenyu husingaperi. John 3, verse 16. Saka ari muJerusarema kudai, pashure pemwedzi mitanhatu kubvira paakatanga ushumiri hwake, Jesu anobudisa pachena kuti ndiye achaita kuti vanhu vaponeswe. Jesu anoudza Nikodhimo kuti, Mwari haana kutumira mwanakomana wake munyika kuti atonge nyika. Izvi zvinoreva kuti akanga asina kutumwa kuti atongere vanhu vose kuparadzwa. Asi sezvaakataura, Jesu akanga atumwa kuti nyika iponeswe naye. John 3, verse 17. Nikodhimo auya kuna Jesu murima nekutya. Sezvineiwo Jesu anobva ataurawo nezverima paanopedzisa nhaurirano yavo achiti, zvino kutongwa kunobva pachinhu ichi, kuti chiedza, icho chiri kureva Jesu nemararamiro ake uye nedzidziso dzake, chakauya munyika asi vanhu vakadarima panzvimbo pechiedza, nokuti mabasa avo akanga akaipa. Nokuti uya ane tsika yekuita zvakaipa anovenga chiedza uye haauyi kuchiedza, kuti mabasa ake arege kutsiurwa. Asi uya anoita zvinhu zvechokwadi anouya kuchiedza, kuti mabasa ake aiswe pachena seakaitwa maererano naMwari. John 3, verse 19 kusvika ku-21. Saka zvasarira mufarisi uyu, uyo ari zvekare mudzidzisi muIsraeri, Nikodhimo, kuti afungisise zvaachangoudzwa nezvebasa raJesu muchinangwa chaMwari. Mibvunzo yokudzokorora. Chii chinoita kuti Nikodhimo ashanyire Jesu? Uye sei achiuya usiku? Kuberekwazve kunorevei? Sei zvinganzi Jesu haana kuuya kuzotonga nyika?